Ininzi ni Marvelous Msanga Nyahuye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu chikumi 6 2018. Mutunga miri webatore mavambo vasimba makoni vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisi kushanda zvakanaka nemapato anopikisa uye hapana anonyatsoziva mashandiro airi kuita. Nengo dzezano pia dzinoratidzira muHarare dzichitsigira mutungamiri wadzo vaEmerson Munangagwa mukuratidzira kunonzi neveruzhinji hakuenzaniswi nemhomho yevanhu veMDC Alliance vakaratidzira muHarare nezuro. Imwe nhengo yeparamende inoudza Zimra kuti ine umbo hwekuti motokari nembatya dzakaunzwa munyika nezano pf hadzina kubhadharirwa mitero sezvinodiwa nemitemo. Vanhu vozeya kuti pamapato maviri makuru ezano pf neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nderipi richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo neMatabeleland. Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzoita musangano nomugovera kuOhio muAmerica dzichizeya zvadzingaite senzira yekubatsira bato radzo kumusha. Bhanga revanhukadzi rinoparurwa zviri pamutemo muHarare, hurumende ichivimbisa kubatsira vanhukadzi nemari yekutanga mabhizimisi madiki munyika yose ichiti bhanga iri richavhura musiwo wayo musi wa12/10 unova chipiri chesvondo rinouya. Chikwata chemaWarriors chorwisana nemacrocodile ekuLesotho musemifinal yemakwikwi ecosafa castle cup nhasi manheru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM upfuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.